Chirongwa cheround table changa chiripo nasuno chiri kutarisa pamusoro pemhirizhongwa dzinowanikwa nemadzimai mupolitics kunyanya nguva dzino dzemai elections. Changa chiri chirongwa chaunganidza masangano akasiyana siyana, mapolitical parties, machurch nemacivic society organization members vaungana kuti vazeye kunyaya iyoyi. Takatarisana nesarudzo dziruda kuitikwa idzi.
Icho chimiro chimborimo munyika pari zvino chakaitawo sei takatarisa nyaya yemadzimai nemhirizhonga mune zvematongerwo enyika?
Ongororo dzaitwa kumashure uku dzinoratidza kuti madzimai mazhinji vari kutadza kupinda muhofisi kana kuti kuvhoterwa pamusana pokuti vanotya mhirizhonga dzinosanganikwa nadzo kana taa kuenda musarudzo. Vanombunyukidzwa, vanotukirirwa. Akada kusumudza musoro kuti ndakuda kuita member of parliament munguva unonzwa zvakunzi haana murume akadai zvichingosiyana siyana. Saka yanga iri nguva yekutarisa zvinhu zvakaita chaizvozvo kuti zvoitwa sei kuti madzimai ange anoitawo participate mupolitics.
Tichitarisawo kuti sangano renyu riri mune rinotarisisa nyaya dzesarudzo idzodzi zvakanyanya, zvamuri kukurudzira kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira zvinhu zvine chitsama. Chokutanga, dai waro mutemo waiswa mutsva wokuti vanokwikwidza musarudzo vasabhadhariswe muripo wokuti vakwikwidze musarudzo. Vanzwa kare nokubhadhara mateks. Tokurudzirwa kuti mitemo inge yakasimba kuti violence against women munguva kazhinji dzesarudzo inge inostopwa. Mitemo iripo tirikuona kuti haina kunyatsosunga, ende kusasunga kwayo ndokuriita kuti mumapolitical parties medu uyezvo munyika medu munomu tirambe tichiona mhirizhonga yatiri kuona iyi iri kuitwa takatarisana nemadzi.